Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri nguva dzava 6 tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 27 2018 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutongamiri weMDCT Vanessa Chamisa vanobatana nevechidiki kumhanya mumujao weshanduko weRun for Change waitirwa muHarare nhasi vachiti vape kumhanyira kunohwinda masimba musarudzo dzegore rino. Munyori mukuru wesangano revakamborwa hondo reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matemadanda vanoti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vega vanofanirwa kupiwa mhosva yegukura hundi. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe bato reMDCT Vanelson Chamisa nhasi vamhanya nevechidiki muHarare vachiti vape kumhanyira kunohwina masimba musarudzo dzegore rino. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachamisa nhasi vamhanya nevechidiki muHarare muchirongwa changa chichidaidzwa kuti Run for Change charongwa nevechidiki vari kuzvidaidza kuti hashtag generational consensus. Vachitaura pachitiko ichi vachamisa vati bato ravo ragadzirira kutora masimba musarudzo dzegore rino. Vachiti kumhanya kwanhasi kunoratidza kuti vave kumhanyira kuenda kuState House.
Meseji yedu hombe ndeyekuti toda kumhanya tichienda kuState House, asi tiri kukopa vanhu kuda runyararo munyika medu. Toda kuti vanhu vaite sarudzo dziri pachena dzakachena, sarudzo dzisiri dzokumbunyikidzana, sarudzo dzisina munhu anobira mabalot paper kana kuti munhu achiita zvinhu zvisingatikani nevamwe. Zvanga zvinogezana ramunangagwa ngavazivise isu kuti vazivisa mafambiro edu, nokuti nyika vaviri nyika inovakwa nyika yeva kune munhu wani zanupevha yegorokowaka nyika inoiri yega yakaitadza inotoda kubatsirwa nechinja tiri su tiri kutungamirira ivo vachitevera kana kuti vachipikisa vanhu vachibatsirana vakaperawo 5 years wodzamawo kutitovakunda wozotiwo 10 years pamwe wangakozopindawo toona zvozvinofamba.
Mutungamiri wePeople's Democratic Party uye vari mumwe wevatungamiri veMDC Alliance vatendai biti vati chiitiko chanhasi chinoratidzawo kuti vechidiki vanogona kuita zvinhu murunyararo.
Hakurakidza kuti hurumende iri kuuya ine hurumende ine musiyano. This is very important for fitness, for recreation, vachi vachingofara because the problem inyika yedu togara tichingorovana tichingotukana, so vanhu vanongofarawo family fun day. It's a reflection yekuti new Zimbabwe is coming, but the new Zimbabwe is in the womb of the old. Tiri mudumbu rekudhara. So this was a very important expression, a glimpse into the new future, new Zimbabwe, the new future which will start after 1st of September 2018.
Mumwe wechidika mhanya una vachamisa muzvare Rudo Mangezi vati sevechidiki vane basa rakakura kwazvo rekuona kuti vezera ravo vavhota musarudzo dzegore rino. Vachiti gore rino igore rebindura zvino.
Asi nevechidiki ndadzidza kuti kana tiri vechidiki tinofanira kubatana tiita chinhu hani, sezvo tinoda kuti tiendese nyika kukenana navachamisa. Tadzidza kuti achamisa munhu anokwanisa kutungamirira ruzhinji, akwanisa kupinda muvana mumayuti achimhanya nesu, tiona kuti mutungamiri anokwanisa kugadzira redu remangwana.
Vechidiki vakawanda vauya pachitiko ichi vawanawo mukana wekutorwa mifananidzo navachamisa vakati vafara zvikuru kubatawo maoko avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dzimwe nhengo dzebato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinoramba sarudzo dzemuchinoi dzichiti dzizere nechitsotsi. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
VaEdward Kadewere navaCuthbert Madzivanzira vabuda musarudzo idzo dzavanga vachitashurana navaPeter Mataru senhasi muchinoi. Vaviri ava vanosarudzo dzanhasi idzo dzanga dzichitarisira kubuda nenhengo ichamirira bato iri musarudzo dzegore rino dzine chitsotsi chakawandisa. VaKadewere vanoti nyaya yanetsa ndeyekuti sarudzo idzi dzainge dzakakokerwa dzichinzi dziri kuitirwa kumawadhi ose gumi nemashanu, asi vanoti vashamisika zvave kunzi dzava kuitirwa pamahofisi ebato.
Saka ini ndazokumbirawo mundikati, can't you postpone this so that we have a very definite day rinenge riine one message irikutaura kuti venyu even pano papart office tinodii haisi nyaya, but kana message yanga yanzi na chairperson wadi, because vakatombotuka district chairperson aisa kuti part office. Saka isu ndakazovabvunza ndikati which is kanzi aiwa venyu mawadzi muri kuindwa mawadzi vanhu ngavaende mawadzi. Saka ndo zvandangoti kana madaro kuti tipurire mberi ne election, it's unfair on my part because masupporters angu ari mumawadzi.
VaKadewere vanoti chimwe chakanganiswa ndechekuti sarudzo dzemumawadzi asina kuitwa ndidzo dzingadai dzatanga, kwete kutanga neconstituency.
Chino ine 15 wards. Pa 15 wards, 10 ari mudisgruntlement ane makwiris akaapira haasi kuatendwa nekuti havasi kuda vakaita candidate imposition. Ani mazoona? Saka manje indiri kuti out of those 10 ndokune sapoti yango uri kupinda mielection yakatobhangwa yakatogadzirwa kudhara yakatotsvetwa pasi.
Muchinoi makaitwa sarudzo mumawadhi mana chete pamawadhi gumi nemashanu. Imwe nhengo isina kufarira zvaitika nhasi vaZakaria Musiya Zanaka vanoti sarudzo dzemawadhi dzidzo dzingadai dzatanga sezvo paine kugunun'una kwakawanda pamusoro pekupihwa vamiriri neutungamiri hwebato.
Vanhu vari kutiyo tiku kudai, but mawadhi edu hatisati tapuwa mukana wokuvhota kuti sarudze kansera kuti bhozi rakaimpozerwa kuti kansera. Zvinove zvimwe chete zviri kuitwa iye zvino. Saka tipei mukana tisarudze makansera edu. Kanti tisati the member of parliament tisa kupedza makansera. Ndo pane problem. Musangano wedu hausisina demokrasi. Iyo takuita chizano chekuimpoza macandidates. Wene tiri kuti it's movement for democratic change. And democracy is the leader for the people by the people. Leader anobva kuvanhu. Kwete kuiswa zvokugadzikirwa.
Asi dzimwe nhengo dzinoti vabuda musarudzo vatya kukundwa zvinemutsindo sezvo vamatarutse vaine rutsigiro rwenhengo dzakawanda munzvimbo yechinhoi. VaCleopas Chenjiri mumwe wenhengo dzatsigira kuti sarudzo dziitwe kunyange vamwe vabuda mumakwikwi aya.
Chirongwa ichi ndicho chinonzi free and fair election. Asi kuti munhu haungati kana usina kuya wakagadzirira wotaura kuti aiwa chimisai mutambo uyu titangira notsvaga vanhu. Asi uchizvati nhasi wadii wabuda wakagadzirira chiita kutodzisa kuti ugadzirire rori tinaro tikupe unotora vanhu vako uye nawo. Asi chirongwa chokufambisa maelection ndichanhasi tinokendera mberi nekuti maelection apere.
Mutauriri webato reMDCT mudunhu remashonal and west vaBlessing Mandava vanoti hapana chakaipa nekuitira sarudzo pamahofisi sezvo bato risina mari yekubhadhara mahoro ekuitira sarudzo mumawadhi ose.
Saka kana tiri panapa tichiita maelections edu, it's okay, hatingaende kunobhuka somewhere yet we don't have mafunds acho ready like now. Dopa ninyaya, we are here and it's above board because all the organs have been notified.
Vamatarutse vazopinda musarudzo vari vega, umo vari kutarisirwa kudomwa semumiriri weMDCT muchinhoi musarudzo dzegore rino. Vachakwikwidzana nenhengo yeZANU PF, vaLucky Sauramba nevamwe vemamwe mapato vasati vasarudza nhengo dzavo. Sarudzo dzemapuraimari ebato reMDCT dziri kuitwa nyika yose uye mikono iri kurigwa kunzvimbo dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Mu Munyori wesangano revakamborwa hondo yerusununguko vaVictor Matemadanda vanoti hapana zvazvinobatsira kuti nyika irambe ichitsvaka munhu wokupomera mhosva yegukura hundi izvo zviri pachena kuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vanofanirwa kubvunzwa uye kutsanangura mhosva yavakapara iyi. VaMatemadanda vanoti vaMugabe ndivo vanofanira kutaurira vanhu kuti zvipangamazano zvavo vaive vanani. Tabata vaMatemadanda kuti tinzwisise maonero avo.
Ndiroti ndivane mhosva nemhaka yekuti ndivo vanayo mhosva. President wenyika anoitwa commander in chief wemadefense forces. Ndiye anodeclare kana kumisa hondo. Hapana minister kana commander wemauto ane simba rekutanga hondo. Hondo inotangiwa na president, yomiswa na president. Kana tikataura nezvegukura hondo, tiri kutaura zveplan yakaitwa yekugadzira a force, army yakatounzirwa ma instructors from North Korea vakachinda kunoita operation yavakatumwa. Hazvishandi kuramba tichinyenyeredza dambudziko ratinaro kunyanya kana ari kufanira kunge achipa mhinduro achiri mupenyu.
Hapana vamwe vari mumhosva iyi here?
Ko kunogopomerwa umwe sei muridzi wenyaya aripo? Kana pane vakaronga naMugabe, kana kuti vakapa vaMugabe njere, vaMugabe ndo vanofanira kutaura kuti ini ndakatodyona nhingi, kana kuti wandai aifurirana neni ndinhingi, kwete kuti isu tisipo pazvarongwa nepazvakamiswa toti aiwa uyo akatuma vanhu kunoponda vanhu uyu haana chekutaura. Ngapawane vamwe vanotonzi ndivo. Iye ndiye anofanira kutipa kana tichida kubata munhu anove muridzi wemhosva. Muridzi wemhosva aripo.
Pane vanoti zvamuri kutaura inyaya yekutsvaka rutsigiro, maifanira kudai makataura nyaya iyi kare.
Kana ndikatsvaka rutsigiro rwepolitics, ini ndichitaura zvinhu zvinoita kuti nyaya yatinetsa isvike pakupera. Chakashata chii? Kana politics zvichiita kuti maproblems ari outstanding asolviwe, what's wrong about that?
Saka chinofanira kuitwa izvozvi chiva Matemadanda?
Handisi dare inini. Ini zvandakataura ndo zvandakataura kuti muridzi wenyaya aripo ngaabvunzwe nevanofanira kumubvunza.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano revakamborwa hondo yerusununguko vaVictor Matemadanda vari parunare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Gurukota rezvekunze kweAmerica vaMike Pompeo vanoti vanhu vomuIran vanoshuvirawo kuti vave neutongo hwejekerere uye vachikwanisa kuvewo namaonero akasiyana-siyana mune zvimwe zvinhu, vachikwanisawo kutevera zvitendero zvakasiyana-siyana. Vachitaura svondo rapera nemukuru wenhepfenyuro yeVoice of America Persia Amai Sattareth Sage, vaPompeo vakati mutungamiri wenyika yavo vaDonald Trump vakaona zvakakosha kuti America ibatsire munyaya yeIran nechimbi-chimbi sezvo kusagadzikana kwayo kuchizogona kukanganisa kugadzikana kwedunhu reMiddle East.
It's a something that the president has viewed as a serious threat to a Middle East stability and therefore to American national security.
Vachipindura mubvunzo wekuti chinangwa chavo ndechei panyaya yeurongwa hwavo hwekugadzikana kwenyika uye kuti hwaro hwavo hutsva hwakasiyana zvakadini neurongwa hwekutanga hweJCPOA. Vapompio vakati zvirongwa zviviri izvi zvakasiyana zvikuru, vachiti chibvumirano chekutanga chakange chisina hudzamu. Vakati vaive chaive chekuedza kuti hurumende yeIran yaishandisa mari yakawanda kwazvo muurongwa hwayo hwenyuklia uye chaida kumisa izvi, izvo vakati chinangwa chakanaka. Vakatiwo vakakumbira kuti Iran imire kuparadzira ugandanga pasi pose, kwete kuita uumbe zvikwata zvevanopfurikidza mwero muIraq, kwete kuisa mari yeIran pamwe nezvezvirao zvenyika iyi, izvo zviri kusarikirwa neupenyu muSyria, vachiti zvakaipa mukugadzikana kweMiddle East.
So it's not about, you asked about regime change, it's not about changing the regime, it's about changing the behavior.
Vapompio vakatiwo izvi zvose hazvina kunangana nekushandura hurumende yemuIran, asi kuti zvakanangana nekushandura maituro eutungamiri hwemuIran kuitira kuti vaite zvinowirirana nezvinodiwa nevanhu vemuIran kwete vamwe vese. Vachipindurawo mubvunzo wokutanga vanoti pamatano edare reCongress ekuedza kufumukira uori hwepfuma yakaigwa nevamwe vatungamiri veIran vaiita zveuori kubva kuna Ayatollah Khamenei kusvika kumutungamiri wenyika, vapombiyo vakati vanofunga kuti zvakakosha zvikuru, vachiti vanhu vomuIran vanokodzero kuziva chokwadi.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, unondipa simba.
Kana ndakaneta,
ndichitadza kufamba, ini vari makana.
Maniru akanaka vateereri, ini ndini Tanono Kawande ndichikuchingamidzai mune chimwe chirongwa chezvechitendero. Nhasi tine ropa rakanaka, tina mukoma Richard Mupingo veUnited Methodist Revelation Church Marble Range Circuit. Mukoma Mupingo, kwazisai vateereri mugotitauriravo pashomanene pamusoro penyu.
Zita rangu ndinonzi zvataurwa, ndinonzi Richard Mupingo, ndinoshumira ndiri pa United Methodist Church Revelation in the Maple Range Circuit. Saka inini ipapo ndiriwo one of those anonzi ma local preachers. Ndinofamba ndichiparidza maocasions akasiyana siyana, even michato tichinge tichishare shoko raMwari. Zvekare ndiriwo a member of the men's fellowship iya inonzi vapfuwi vanoimba zvinoshumira shoko raMwari zvakasimba chaizvo.
Basa renyiri makaritanga riine vamupingo?
Katendeuka inini the year 1999, and that year that I spent also 40 years. Takanzwa Mwari vari kungondidaidza. Saka ndandagarawo ndichipinda kuchechi, asi ipapo ndopandakazvinzwa kudaidza kwakasimba. Ndokubva ndazongotarudza kuti zvakadaro Mwari vanenge vakandipawo chipo chekuparisa. Saka since 2000 ndanga ndiri local preacher.
Chinokufadzai pabasa renyu chii?
Chingandifadza chaizvo chaizvo kuona zvaunenge uchitikaparidza zviya izvi, umwe munhu andondoona zvichitomitira mukati meupenyu hwake. Vamwe vanogona kutobva vatokutaura ipapo kuti zvamanga muchitaridza zviya izvezvo zvanga zvitoadresa situation yandiinayo. Izvovo zvinofadza chaizvo. Zvisinganyanyi kuzofadzawo basa randinofamba naro ndirekuti dzimweni dzinguva unoti zviya zvauchiparidza zviya kana uchida kutiita basa raMwari in that direction unonzwa kurwiswa. Handinoziva kuti vanoita basa raro vanotipupurirawo, unonzwa kurwiswa izvi pamweya kuti zvinhu panapa zvinobva zvatogosha kana kuti zvimwe zvinobva zvatonyatsokutoramba. Izvozvo maizvozvo da kuti usati waita basa iriro, dzimweni dzinguva mbotanga wambozvitsanyira kubvunza Mwari, kutaura naMwari, ende Mwari yai vanotaura ndivo zvechokwadi.
Pane mashoko here amuinawo amunogona kutaurira vafirwa kana kuti vari kurwara vakateerera?
Ndakatanga nevari kurwara
ini mchandega mbiche 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 kana jesu kwa waka samba kanika ini ini 3 years ago for ministry andina kujua kwa waka mbunde waka mbuko kwa kwa waka mshuru zino tema kana waka daru ziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziz kapfura zvandakaita ini saka shukuru zvetaura kuti jesu vanomubira vakawana zvinodzimba zvete hazvinge zvisiri practical kana kuti kudii kuti asiri ndetona kuti hakuna chiri more practical than jesu vacho pavakafira pamuchinjikwa vakabva vataura kuti zvapira vakatora urwere hwese vakatora zvitadzo zvese vakatora zvakaipa zvese tikavazoita kuti varehwe pamuchinjikwa asi zvakaitirwa inini which means kuti ini wacho ndaafree saka anorwara ngaasanyanyikutyira zvake ngaandoziva kuti jesu varipo kumuporesa kungodaidza kune zita ravo kuti mwari makati zvakati zvakati mumaskripta dzatinotaura apa Matthew chapter 10 verse 1 inotaura saizvozvo kuti takadaidzwa zvakawadzimba vanenge vashandirwa wavo ndezvokungoti mwari vane nguva yavo yekuti kana munhu achinge aenda saizvozvo neri dzenguva tingasare zvedu tichinyinyika asi vanotinyaradza zvekare soko ravo ndorinototinyaradza ndiyo musimboti wacho iwoyo saka ndinenge kuti hatiaine kushutika zvedo tine nguva yekuti tinge tichiita yavanoti moning kuchema yaya asi zvino zvofanira kunge tizvopera nekuti soko ravo vanotaura zvakare kuti I am creating a new thing naye kuna Isaiah chapter 43 verse 18 and 19 inobva tera kuti I am creating a new thing saka sizvozvo zvinotisimbisa
mungatipawo mashoko enyu okupedzisira kuvateereri vedu
chitendero kuna mwari chinhu chikuru ende ndicho chinhu chega chekuita pane rino pasi tingaitoite zvinhu zvakawanda wanda vamwe takambopinda mune nzira dzinoupenyu hwakashata zvisingaiti asi mwari kavakazvisadzia takawanika tichidzoka saka hama dzangu tiripe aizo rinobva rataura kuti repent kureva kuti tendeukai nekuti nzira yacho imwe chete yatiri kuenda dzimweni dzenguva tinozonzwa vanhu vaakunamatira munhu aamugoi kuti mwari tinotorai nzira yacho nenge yakapedzisira kare achiri upenyu saka ive zvavo chiri upenyu kudaro nonzi kutaura kuna mwari icho chinhu chikuru tobelieve in god through jesus christ icho chinhu chikuru tonamata mazuva ese tonamatira mhuri dzedu tonamatira hama dzedu tonamatira zvinhu zvatinobata kana aive mabasa edu kana ivhini mari dzedu mafinances edu zvese zvinongonamatirwa kuna mwari bhaibheri rinobva rataura kuti the steps of the righteous person
aiwa vateereri nguva yedu ndiyo yatitiza nemashoko iwavo abva kuna mukoma Richard Mpingo veUnited Methodist Revelation Church kumelbourne circuit tinoti tichasangana nemwi zvekare svondo rinouya tichikuwidzira chimwe chirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc tinotenda vamupingo iye zvino tokuendesai kuna Evans Zininga kwaanotipa chirongwa chake chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
kwazwai mhuri yezimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki ndiri kuno kuwashington dc ini ndini Evans Zininga ndakamiririra studio 7 nhasi taita rombo rakanaka ndiri kukurukura navanzvadzi Rutendo Moyo tichange tichikurukura nezvenyaya inonetsa kutaura nezvayo nguva zhinji inyaya yesuicide pachishona kuzviuraya vanzvadzi ndinokukwazisai ndokuchingamidzai kuchirongwa makadi henyu veruzhinji vangangodewo kuziva muchidimbu tisati tatanga kuzeya zeya kuti iye anombonzi Rutendo uyu ndiani ari kubva kupi ari kuenda kupi
ndakazvarirwa kuzimbabwe musaiti yedu yekuHarare ndaigara kueastley and then vabereki vangu vaisainitsi nehama dzangu dzakazoya dzakazogara kuno kuamerica ndipo patikatorwawo namai vangu kuti ndie kuzogara navo
saka pari zvino muri kugara kuno kuamerica nai
ndogara kuamerica
nyaya yatiri kuda kuti tikurukure nezvayo iyi chinhu chamakapfuura nemachiri chakapotsawo chaitika kwamuri nai
ichokwadi
muchidimbu mungangotsanangurewo kuti imi makapinda mazviri sei tigone kubatsirawo vari kunze uku
inini ithink ndingatora ndichiti pane vazhinji vanoshanzi munhu wese anoda kuzviuraya munhu anzi anopenga muna nifunga kuvarirwa sizvo kuZimbabwe tine nzvimbo inonzi Khungu Chena anzi ngokunogara mapenzi anzi vanhu vakadaro vanenge vaida kuzviuraya kazhinji asi hazviitiki kune vanhu vakadaro chete nyangwe munhu ane pfungwa dzakakwanawo kuti kana pane zvinenge zvichiitika pauri zvisingakufadzi zvinenge zvichikushungurudza unosvika panguva yekuti ticha ndakazvarirwa asi ndakangofa ndinenge ndabetsera vanenge vari padhuze neni ndakasvikawo panguva yakadaro and pandaizvibvunzawo kuti ndakazvarirwei cause ndikutora nzvimbo yavanhu vakawanda hapana munhu anondifarira asi kana mwari vati vachiri kuda mwana wavo hazviitiki.
Mm-hmm. All right. Tiri ipapo vanzvadzi chakakupai simba rekuti muzokunda kuzorega kuita izvi chii?
Takadaro nyangwe neni ndakambozvibvunzawo asi ndikashati answer inengazvipa ndeyekuti chii ari pakazvoita nguva yekuti ndakazvitsaya katatu asi hazvina kushanda panofanirwa kuva pane reason yekuti wai zvisina kuitika aipana kuti ndokwanisa neniyoka ndokwanisa kubetserawo vechidiki kuti nyangwe vamwe vanhu vanodarikawo pavani mumasituation andikaitawo andikambopindawo andokwanisa kuvabetsera ndokwanisa kutaura navo kuti vanokwanisa kuzvirekawo sei cause kuzviuraya haizi nzira yekuti ungati wabisa kuzvirwadza.
Imimi makasununguka kutaura nezvazvo kudai asi kune vamwe vari kunze uko vanongokuvarira mumwoyo vasingagoni kutaura nezvazvo uye vasingagoni kuwana rubetsero zvii zvamungavaudzewo imimi semunhu akambofamba nemo kuti vapukunyuke mudambudziko irori?
Zuva rangu ranhasi ka ndiro zuva rekuti ndava neopen mind kuti ndikwanise kuti kuzvitaura ndega ndichiudza vamwe vanhu kuti ndaida mbozviuraya but hanzi vanhu vanotsokana munhu ada kuzviuraya kazhinji kachona vanhu vanofarira kunyora of chokwadi ndine madhayari think anoita matatu andakanyora.
Tichienda kumberi neupenyu hwamava kurarama mava kunzwa mwoyo wenyu uchiumire papi semunhu akambopindana netsaona dzese dzatatichitaura nedzadzo idzi?
Ndiri munhu wekuti ndave munhu nyangwe ndakafesana nemachallenges ndokwanisa kuzvimirira ndega.
Saka pari zvino mune here zvamakatotanga kunyora zvekuti rimwe gore tichazonzwawo zvaakunzi uyu ndiye Rutendo uya wamakambotaura naye gore riya ndo zvaakutsikisa izvi zvichibudawo tichiverenga?
Ichokwadi, pane zvandakatanga kunyora.
Ndinokutendai vahanzvadzi nekutipa mukana iwoyu wekuti tikurukure nemi. Ndinozviziva kuti nyaya yatiri kutaura nezvayo yakarema uye inogozha maita basa. Ndinokutendai nekunge mange muinesu muchirongwa chanhasi changa chichirema chinorwadza chatanga tichikurukura nevanzvadzi vedu Rutendo Moyo. Tosangana zvakare musvondo rinouya pandichauya zvakare nechimwe chirongwa chevechidiki tichikurukura nyaya dziri kubata vechidiki. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Yada Football Club 1, Caps United 2, Dynamos 0, Herentals 0, Netrat 0, Black Rhinos 1, Chicken Inn 0, FC Platinum 2, Highlanders 1, Chapungu 1, ZPC Kariba 1, Blawayo City 0, Shabani Mine 2, Blawayo Chiefs 1, Mutare Rovers 1, Triangle United 2. Sezo nguva yedu ya pera, regai tumbotarisa misoro yenau dzedu dzanhasi. Mutungamiri we MDCT, Vanelson Chamisa, vanobatana nevechidiki kumhanya mumujao weshanduko we Run for Change waitirwa muHarare nhasi, vachiti vave kumhanyira kunohwina masimba musarudzo dzegore rino. Munyori mukuru wesangano revakambo rwaHondo reZimbabwe Liberation War Veterans Association, vaVictor Matema Danda, vanoti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, ndivo vega vanofanirwa kupiwa mhosva yekukura hundi. Tabatashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Moswera morara zvakanaka, tinoemba kuti muchake mwinesi zvakare mangwana. Anokuenekai nemufaro, ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndokusiyai na mutungamiri Nkomo.